Vachipindura mubvunzo vanga vabvunzwa nemukuru wemapato anopikisa muBotswana vaDumela Nsalishando muparamende yenyika iyi nhasi, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana Dr. Lemogang Nkwape vati Botswana haizi kuzopindira zvakanyanya mune dzimwe nyika painenge ichitungamira bazi reSADC rezvematongerwo enyika kana kuti SADC Troika on Politics and Defense.
Assuming the chairship of the organ does not in any way make Botswana the police officer of the region.
Kupiwa matomo eusachigaro weSADC organ on politics, defense and the security cooperation akutipe nyembe dzekuva mupurisa wenyika dziri mudunhu reSADC. Usachigaro uwa utipi mvumo yekuti titore matano asingabvumirwe nenyika iri kuda kutorerwa matano uye simba rekuti nyaya dzenyika yacho dzizeyiwe pamusangano yetroika kana wesummit.
Dr. Kwape, avo vakabata matome usachigaro weSADC Ministerial Committee of the Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, vaenderera mberi vachiti kune gwara rinoteverwa iro ranga richishandiswa kwemakore mukugadzirisa zvimhingamupinyi zvinonetsa mudunhu. Mumubvunzo vavo vaSalishando vanga vachida kuziva kuti Botswana, iyo yakapiwa matome usachigaro webazi iri neZimbabwe mwedzi wakapera, ichatora matanho akaita sei mukugadzirisa matambudziko eupfumi hwenyika uhwo hwava nemakore hwakananga kumawere uye kuchorwa kwavanoti kuri kuitwa kodzero dzevanhu.
It doesn't make sense to keep quiet.
Hazvibatsiri kuti Botswana nedzimwe nyika dzinyarare apo hurumende yeZimbabwe ichimbunyikidza kodzero dzevanhu. Vari kumbunyikidzwa vachatizira muBotswana, izvo zvichaita kuti Botswana ishandise mari yakawanda mukuvachengeta.
VaSalishando vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe kuri kuremedza nyika yeBotswana mukuchengeta vapoteri vari kutizira munyika iyi. Mukuru wezvirongwa zvesangano reZimbabwe Network for Social Justice, Fatendai Mbofana, vaudza Studio 7 parunare kuti mashoko atarwa neBotswana haashamisi nokuti igaro ziva kuti mhanza yembudzi iri mumabvi.
Kubva pakawana nyika dzekuchamhembe kuAfrica rusununguko kubva yatingati colonialism, sangano reSADC rakabva rasanduka kuve ivo zvino vave ivo vatsva vadzvanyiriri vatsva vasveta simba.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzange dzichitarisira kuti mutungamiri wenyika yeBotswana ava mukwetsi Masisi vanenge vasingarume vachifuridzira panyaya yeZimbabwe sezvaitwa nevaive mutungamiri wenyika iyi vaIan Khama. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatavadzwa matambo vaudza Studio 7 kuti Botswana inyika diki kwazvo mukugadzirisa matambudziko ari kusangana neZimbabwe pari zvino.
Takatarisa Botswana senyika iyo inyika diki chaizvo chaizvo, kana tichitaura pakutizoni ine vanhu 3 million chete vari muno, saka simba ravo chaivo chavo yekutizoni vagone kugadzirisa zvinhu muSADC zvishoma shoma sere.
Kunyange hazvo mutungamiri weSouth Africa vaSiril Ramaphosa vakatumira zvikwata zvenhumwa zviviri kuZimbabwe, Zimbabwe iri kuramba ichitsika madziro ichiti hapana chinoda kugadziriswa munyika. Vachitaura mukupera kwesvondo, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati nhumwa dzavaRamaphosa dzakapinda munyika kuzoona ivo nebato ravo reZANU-PF kwete vanopikisa. Asi veANC vari kuti vachadzoka munyika kuzoita misangano nevanopikisa nemasangano akazvimirira akakumbira musangano navo. Kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezvoupfumi nematongerwo enyika muZimbabwe kunonzi kwakuremera dzimwe nyika sezvo vakavanda vavo kuenda muupoteri munyika dzakapoteredza nyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndine Shingirai Madondo.